danho rinoda kutorwa netriple C rekuda kuti vamunangagwa vasaityisa chigaro weSadic idanho risina uchenjeri rinongoratidzika kuti vetriple C vari kurasika muimba yedenderedzwa.
Chii chinotariswa kuti mutungamiri wenyika anga achizogadzwa pausa chigaro weSadic?
Chekutanga ndechekuti kuita sachigaro weSadic hakusarudzwe, hakuvhoterwe, kunochinjanwa gore negore. Kana kuti weni mukana wasvika unoitwa usasigaro, usasigaro weSadic hauitwe nekuti iwewe wakaitwa mutungamiri wenyika yako sei. Asi chinokosha kana chinotariswa pakuti uitwe usasigaro weSadic ndechekuti uri mutungamiriri wenyika here, nyika yako inhengo yeSadic here. Ndozvinotariswa kuti wakapinda sei paunhengo ipapo, kana kuti pane vanofunga kuti wakapinda zvisina kururama, handiyo nyaya inotariswa iyoyi. Saka apa kungorasikawo, kungochemawo kuri kuita triple C kwakutsvagawo utamugate vachiziva kuti hakuna kwavangahwana. Chokwadi ndechekutaiwa kuda kungonyangadza zita reZimbabwe nezita remutungamiriri wenyika yeZimbabwe.
Asika Dr. Mavaza, takaonawo iwe Sadic echitaurawo kuti sarudzo hadzina kufambiswa zvakanaka. Chii chingavatadzisa kuti vange vachitambira petition iri kutaurwa kana chikumbiro chetriple C?
Sadic haina kana nepamwe chete zvayo payakasoropodza sarudzo yakabuda muZimbabwe. Sadic yakangotaura kuti iyo pasarudzo yakaitwa muZimbabwe pane kusafamba kwakanaka kwavakaona semasungiro avo avamumba vanga vakamirira kana vakati vanga vari sachigaro vaongorori vesarudzo. Saka kuongororwa kwesarudzo hakureve kuti sarudzo inobva yabviswa kana kuti sarudzo inobva yashandurwa kwetwa itsva aihwa. Arungori maongorori vakangoonawo sekuona kwavo, vakaonawo semafungiro avo, asi mafungiro avo haana chaanokwanisa kutiita, haana chaanokwanisa kushandura Zimbabwe, haana chaanokwanisa kuchinja pamamiriro ematongerwo enyika yeZimbabwe.